Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 26/2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar dzichigadziriswa mumatirongo kwenguva yakareba. Asi munyori mubazi rezvemutemo muZanu PF vapo mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape vanopikisa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi eWorld Cup kuQatar. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari kuchema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira nhengo inomiririra St. Mary inomiririra Zengeza West mudare reparamende vaJob Scholar. VaChamisa vakasangana mazuva apera nevamwe gumi nevana vanova nhengo dzebato ravo vakaburiswa mujeri rechikurubhi vainge vasungwa navaSkala vakati vakaudzwa nevanhu ava kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka majeri. VCCC vari kupomera bato reZanu PF nehurumende mhosva yekumbunyikidza vanopikisa pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaChamisa tikatanga nekuvabvunza nezvekusangana kwavo nevakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kunyatsime vachipomerwa mhosva yekuita zvemhirizhonga pakapondwa nhengo yebato ravo muzvare Mo Blessing Ali.
Jere rinorwadza, jere rinoshupa. Zviripo nezvekuti pane kushupika nokurwadziwa kukuru kwanga kuchiitika kunyanya-nyanya kune vakasungwa. Vaindiudza nyaya dzekuti vakangobatwa nekumbunyikidzwa, madzimai avo akasara achitambura mhuri dzichitambura. Kunyanya-nyanya munoziva panosungwa ana baba, vanenge vanyanya kusungwa ndivana mai, vanenge vanyanya kusungwa vana, nekuti ndo vanosara vachitambudzika. Pamwe baba vanenge vari vanoita kuti zvinhu zvifambewo mumba, breadwinner. Saka izvozvo ndo zvavainditaurira nokumbunyikidzwa kune kuchiitwa.
Hanzi zvinhu zvakamira sei mujero?
Majero hakuna chikafu, vanhu vanotambura, kune nhamo zvikuru. Ijere, of course hazvingazofananiwo nemuchato, asi vaitaura kushupika nokushungurudzwa kunyanya-nyanya nenyaya yekuti vainyimwa bheo. Vanga vaita 153 days varimo muchitokisi. Ike zvinezvi mukatarisa vaSkala vatinge vatipfuura 160 days, kungova kushungurudzwa, kungova kusvinyangwa semutsuva. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hapana mhosva yakapara.
Ko sei muchidaro?
Kana une mhosva unoendaka kukoti paitwa bheo, nokuti mutemo wedu unoti munhu wese haana mhosva, kungova kupomerwa. Kupomerwa hakusi kupara. Kana ukanzi wakabata chibharo hazvino kuti wachibata, kungopomerwa. Saka vazhinji chaivo chaivo vane mhosva ndo vamunoona ndo vanotopomera vasina mhosva. Saka izvozvo zvitoda kuti zvigadziriswe ndenyaya yataivaonera.
Zvino dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei vaChamisa?
Ticharamba tichitaura nevatinotaura navo, asi chikuru isu chatinoita ndechekuti tinonamata kuna Mwari, nekuti nyika ndeyaMwari, vanhu ndevaMwari, nguva ndeyaMwari, zvose ndezvaMwari. Pazvinhu zvose izvi hongu tingaita zvatinoita, asi tinoisa Mwari kumberi pazvinhu zvose, nokuti tinoziva kuti nguva nemwaka nemikana nemajana ekutungamirira anobva kudenga.
Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare. sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo munyori mubazi rezvemitemo Mozanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana
vasikana havana kumbosungwa nezanu PF vakasungwa negavhmendi nemapurisa vachiziva nemhosva dzavakatara ende vasikana iloya vanozviziva kuti pano mutsauko westate nepolitical party zanu PF haina mapurisa zanu PF haina jere zanu PF haina makosi zanu PF ipolitical party vakasungwa nestate nemhosva dzavari kupomerwa ende mhosva dzavo vari kunzi vanomira pakati pedare vachadaidzwa kudare vozotaura kuti
vari kuchema chemawo kuti vanhu vezanu PF vakapara mhosva dzakafanana neidzodzo havasungwe munoti kudii nemashoko iyayo
vane zanu PF havafanira vachikopara mhosva tivi vanhu vane disipline vanoteerera zvinodiwa mumutemo nyaya yokuti inongori nhengo yebato rinokwikwidza haisiyo inopa munhu laisensi yekupara mhosva asi kana wapara mhosva uchadaidzwa pamberi pedare zvoonekwa kuti wakapara mhosva here kana kuti hauna saka vasikana ngavamirire zuva ravo ravachadaidzwa kukoti kuti vazodara mhosva dzavo
zvimwe zvavari kuchema chemawo nazvo vamangwana vari kuti ivo vari kuona sekuti vamwe vatongi vanenge vasina kutonga zvinofadza bato riri kutonga kana hurumende vari kudzingwa basa pachisetwa matribunal nemutungamiri wenyika munoti kudii nazvo
handizivi vatongi vavaita izvozvo asi chandinoziva ndechekuti Zimbabwe ine mastructures akawanda okuti kana munhu akanga atadzirwa even vestate kana kuchinge vadzingwa basa zvisiri pamutemo kune kwaunonomhangara nyaya yakuongororwa kuonekwa kuti wakakanyasirwa he kana kuti hauna kana paine vanhu vakakanyasirwa nestate vane mvumo yokuenda pamberi pamacommissions namastructures arimo munyika vachitaura nyaya yavo
munyori mubazi rezvemutemo mubato rezanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kubvisa muchetura yenyuclear pazvombo zvenyuclear zvinoparadza ichiisa zvimwe zvombo zvisina ukasha hwakanyanya ichizvikanda kuUkraine. Izvi zvaziviswa nebazi rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeBritain kana kuti British Defence Ministry. Russia inonzi yave nezvombo zvemuchadenga zvishoma zvavaikupa kuti ishandise zvinofanira kushandiswa mukukanda zvombo zvenyuclear. Asi zvinonzi zvombo izvi zvinenge zvisingakwanise kunyatsoenda panzvimbo yazvinenge zvichitarisirwa kuti dziende zvinopa kuti zvipedzisire zvauraya vanhuwo zvavo. Russia iri kubhomba magwenya emagetsi nekunogaiwa mvura muUkraine zvapa kuti vanhu vemunyika iyi vagare murima uye vasina mvura yekunwa. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, rimwe dare remuChina rapa mumwe muimbi Chris Wu chirango chekugara mujeri kwemakore 13. Wu akapiwa chirango ichi achipomerwa mhosva yekubata chibharo mamwe madzimai maviri anonzi ainge akadhakwa muna 2018. Anonzi akaita izvi nevamwe vanhu vaainge ainavo. Dare iri rinotiwo anofanira kubhadhara mari inosvika 83.7 million achinzi aitadza kubhadhara mitero. Iko zvino tochienda kuchirongwa Upenyu Hwedu Our Lives, apo tinotarisa nezvinosangana nevanhu muupenyu hwavo. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nava Simon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party kana kuti ZTP, avo vainge vari mujeri vachipomerwa mhosva yekuratidzira muHarare zvisiri pamutemo nedzimwe nhengo dzebato ravo 33 kusanganisirawo madzimai. Ngatinzwe hurukuro yataita navo.
kana kuita munamati anga ari mukuru akupa kadhana area yemi kuna 40 yemi kumusoro ku area ine immigration yekumateti saka patakafamba kubva kukupa kadhana kusvika takuda kusvika kuna 40 ndeu patakamisa nemapurisa vachidza vakitsinga ipapo vakasira vakuru kana kumaliza vatatu kubva pagurupu redu ndokubva vaenda inekuchagesi kuharare central saka vakanga vasara vakazivisira kuti vanzise kuti vamwe vatorwa nemapurisa zviri kufamba kufamba kubva mapurisa azovatora vapana okay kana rodzen manyika vari kuya kuchagesi
pane vakarohwa here mukusungwa uku
hapa kusungwa hapana munhu akarohwa
mati imi manga mapiwa oneso yekuti munge muchienda kunonamata zvanga zviri zvikonzero zvei chaizvo zvamanga muchipindira kuti munamate
inamatira maproblems akasiyana-siyana ari kusangana nesu vanhu pakurarama kwedu zvinosanganisira nekuita nungi kushandiswa kwezvinodhaka nevadiki zvauraya namuraya vechinosanganisira zvekare imba chaidzo dzevanhu vati mirisa tiri kubreka nekusanganisira zvenyaya dzinekekuita nenhau yekubatwa kana kushandiswa kwemari nevanhu
asika vamwe vanoti zvechechi nezvematongerwo enyika hazvifanira kunge zvichifambirana munoti kudii ipapo
dzinongova muono uye vamwe asi vanhu avanofanira kunzwisa kuti development politician kana kuti anonyatsonzwisa zvematongerwo enyika ndimwari ende hakuna umambo hungaitika panyika ipano usina kubvumidza kana kuti usina kuti hai greenlight mari mari pachati saka kungava kunyepa kuti mari anotonga pamusoro pezvimwe zvinhu zvese asi kana asvika panyaya yekutonga kwevanhu obva amudzi mari aasailend ari kuti handinei nazvo vanhu vanenge vasingazvisiki havo nyaya dzematongerwo enyika asi iye ristoriyeri wachingatindiye politizeni muhombe nekuti atori mambo wemadzimai
masungwa kudaro ndakambotaura negweta renyu rikati parakazotanga kunzwa nyaya iyi kukumirirai imi manga maramba nyaya yekuti mupuhwe mari mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti mubude mutirongo sei makatora danho iri
hongu inyaya yechokwadi yekuti taka iwaive neoption yekuti tiie tichibhadhara fine asi nhau yakanga iripo ndeyekuti vanhu vakanga vasina maridza emafine basi mafambiro anga ari kuita nyaya yacho takanga tavapari takariita danho rekuti no kana vanhu vatikunamata imwari mhosva munofanira kutongwa hatingadzimi fine nekuti iadmissiono
manga muri kupi chaizvo muharare rimandi kana kuti kuchikurupi
vakanga tiri kuvarume 23 vakanga vari kuharare rimandi zobva paita madzimai 12 vakanga vari kuchikurubhi kufemale section
saka muri mutirongo maibatwa sei chaizvo tichitarisa nyaya dzekudya nemararamiro amaita
tinganyanye kushora yedu kana kuti tinganyanya kutaura pamusoro pemabatiro edu kutongo kutirongo kwaibatwa vanhu zvakanaka havo chikafu chiriko chekudya chekurara chaitirwa zvedu asi kungoti mukati metongo tinoona kuti nhamba yevanhu inenge yakati wandisei saka vanhu vanoita kundomanisidzana nekuda kwekuwanisa kwevanhu kozotiwo pane zvimwe zvinhu zvakafanana nedhaiti remutsongo kuona kuti hurumende inofanira kuti ise mari yakati wandei nyaya dzekuti paite vharaiti yechikafu nekuti dhaiti ravo rakanyanya kuwanda
Kunyaya zvirwere izvi mutirongo zvakamira sei? Hapana vakarwara here?
Pagurupu redu hapana watirati akanyatsorwara. Kune vamwe vakazvibudawo nemabhe, asi tikatarisa vamwewo vamwe vacho vanga vagara vane urwere hwavanga vainahwo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru nekupinda muchirongwa chedu. Avo vanga vari vaGoshom, vaSimon Goshomi vebato reZimbabwe Transformative Party, vachitaura vari parunare muHarare. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro naamai Chiedza Gope, chizvarwa cheZimbabwe vari kugara kuQatar, uko kuri kutambwa iko FIFA World Cup 2022. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguro kuti kwakamira sei kuQatar?
Qatarinyika inogarika hakuna mhere mhere, inyika inofadza chose.
Pari zvino tinoona kuti pane mukombe mukuru weFIFA World Cup. Imi muri kuona sei? Makambokwanisa here kuenda kune mitambo iyi?
Ini zvangu handinyanyofariri mutambo inapo, asi ndinosapotawo zvangu baba ikwangu anofarira chaizvo. Ndakangokwanisa kuenda kuopening ceremony, but mamwe magames akawanda ndinomaona zvangu ndiri kunokumba. Asi chandiri kuona chiri kuitika muno munyika yeQatar nenyaya yeWorld Cup ndeyekuti muri kufadza chaizvo. Matourist akawandisa, pese paunongobuda panenge pane matourist kusangana nevanhu vekunyika dzakasiyana-siyana. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, ende kune magames, kune maactivities akawanda ari kuitwa kwakasiyana-siyana, anove ari kunakidza chaizvo. Nguva zhinji tinongobuda tisikudraivha, unongobuda upinda mutrain, upinda mubhazi free kana une haya kadhi. Zvinozvi zvinongonakidza kungopinda mutrain woenda kwaruenda wodzoka netrain kana ndodzoka nebhazi. Qatariri kunyatsonakidza mazuva ano.
Tinoona kuti imi semudzimai pane mamwe mabasa amunoita, mungatitsananguro kuti ndeapi mabasa aya?
Inini ndiri murairidzi, ndaane nguva ndichiticha kuno kuMiddle East. Ndakauya ndichiticha kuDubai ndikazouya kuno kuQatar. Besides kudzidzisa kwandinoita, ndiri muruki. Ndakatomboruka ndikatopinda World Guinness Record. Ndakaruka nemamwe madzimai ekuDubai kuThe Biggest Blanket. Taruka kudaro blanket redu rakazokatwa into my pieces, ndobva ratumirwa kumaorphanages akasiyana-siyana all over the world. Ini ndakaitawo rombo rakanaka kuti ndakaonawo magumbezi akaenda kuZimbabwe kunonzi kushungu dzevana. Kuti akaenda sei handidi kunyepa, handizivi. Coordinator wangu akangonditi takakwanisa kuwana a lady from Emirates. Up to now handisati ndambosangana nemusikana wekuEmirates. Akakwanisa kuendesa kunopa mablangetsi kushungu dzevana kuHarare. Sister Miss vakazondibata vakatenda vakatonditumira mapictures vana vane mamwe mablangetsi atakakwanisawo kusona nevamwe. Zvinozvi zvinofadza chaizvo, kubata basa remaoko semudzimai ndichibatsirawo kunerera nevanotambudzika. Zvinhu zvinofadza chaizvo.
Makatanga sei kuita zvekuruka izvi nemaoko, uyezve mungakurudzirawo vamwe vakateerera kuti chii?
Ini ndakatanga kuruka ndiine 9 years ndichibatsira mai vangu vachiruka zvebhizinesi. Tichiri kugara kweikoko kuzisikoko ndokwandakakurira. Saka mai wangu vairuka ndo vaindidzidzisa ndichiruko mbichana navo ndikatozoguma ndakutoruka ndichivabatsira zvekutotengesa chaizvo. Mai wangu vanga nespeedi yekuruka yandinoona akatora speedi iyoyo zvekutoti ndinotonzi chiye the fastest meter kuDubai. Saka kubva ndine 9 years chipo chandakangozvarwa ndinacho nokungokurumidza kubata nokuteedzera. But ndakatozochitanga mai manje gore ra 2018 ya 2018 ndopa ndakatanga zvekunguruka. From nowhere ndangotrika nditange kuruka. Saka ndiri mukuruka imomo ndobva ndasanganzana nechirongwa cheblanket spirit zvichinzi kune madzimai ari kuruka blankets muDubai. And then I went ndikanojoinawo kune angari coordinator tikatowirirana. Nokuonawo marukira andaita ndaitofadzawo vanhu chaizvo zvokuti ndaitonge ndakutodzidzisawo mamadzimai. Saka ndo matangira ndakaita. Like now ndiri kuruka zvinhu zvangu zvokutengesa. Kazhinji ndinowanzoruka zvinhu zvevana vacheche ndozvandinofarira ndozvandakadzidziswa namai vangu and up to now ndichine mamapatani andakadzidziswa namai vangu andinotoroka nemusoro.
Muri ikoko kukata pane zvamakaita here zveWorld Cup panyaya yekuruka?
Pakaitwa World Cup flag, Qatar World Cup flag. Saka vaida mapieces akarukwa akakroshwa ndakakwanisa kuzviita zvozvo nevana vangu vekuchikoro a few girls. Tairuka zvima pieces 6x6 centimeters tichinosonera wopa flag ready pap. It's an initiative yandakaitaona vana vechikoro kukwanisa kubatanidza vana vechikoro mubasa remubato wemaoko ndichivadzidzisawo kuruka. Zvinhu zvakangobudawo mugrupu rokuruka kuti kune flag iri kutenderera. Flag ichange ichifamba maschools. Luckily ndobva yangupfuura nechikoro kwedu kuruka. Then nevana vedu tonosonorerawo tichinyorawo mazita edu tichiwishawo good luck kuKata team yedu yekata. Saka munondibata paFacebook page rangu rakanzi Chiedza Pascalia Gope neInstagram yangu Chiedza Pascalia Gope bata ikoko.
Aiwa, tinokutenda chaizvo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu.
Tinotenda chaizvo zvisina velas nekundiisawo pachirongwa chakadai chakanaka kudai chokukurudzirana semadzimai.
Inini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Zvichakadaro mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vazivisa veruzhinji kuti ongororo yakaitwa nechikoro chepamusorosoro cheNational University of Science and Technology kuBulawayo kana kuti DNA inoratidza kuti baba vemwana ane makore mapfumbamwe akabatira pamuviri handiwo vakapa mwana uyu pamuviri. Ongororo iyi inoti mwana uyu akaitiswa pamuviri neimwe hama yake anova mwana zvakare ane makore gumi nematatu chete. Mwana uyu anonzi pari zvino ari kubatsirwa nebazi remapurisa rePolice Friendly Unit.
Yashika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e-2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvevemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera. Tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemuDoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa ne Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup.
Iko zvino tochimbotarisa zviri kubuda kuQatar kumakwikwi e-2022 World Cup. Pamutambo uri kutambwa iko zvino chikwata cheFrance chakarova Denmark 1-0 kwa tambu kwa iko 68 minutes. Panemwe mitambo ya tambu kwa onasi Poland ya rova yu Saudi Arabia 2-0. Kuchiti wo Australia ya rova Tunisia 1-0. Kuti tinzwe zere panyaya yekurwa kwe Tunisia uku. Ne mukana wayo wekuti endere kumberi ne makwikwi aya regai tinzwe kubva kumtorerwe nawo Michael Kariati.
Tunisia yarwa 1-0 ne Australia iyo vanga tarisirwa kukunda ndokutambisa mukana wekusvika munharaunda yechipiri zvisina kushupikira. Kukundwa uku kwasiya chikwata cheku North Africa ichi chiri pasi pasi gungano re group D chine point imwe chete kubva mumitambo miviri. Chikwata chemu Africa ichi chasarwa nemutambo mumwe chete mugungano iri uyo vachatamba ne France iyo ine mukombe uyu. Mutsigiri wenhabvu va Alan Moyana vanoti vari kuona pasisina chinobuda pamutambo wasara uyu.
Tunisia iri kutodyiwa ne France. Zvatakatotarisira kuti mutambo watambwa nhasi uwo ndopaine chansi yekuti inokwanisa kubudirira. PaFrance haibudiriri.
Muongorori wemutambo wenhabvu vaAdmire Mapie vanoti varwadzikana zvikuru kuti chikwata chemuAfrica ichi charwa neAustralia iyo ine mukurumbira murugby necricket kwete munhabvu.
Tunisia yandigwadzisa zvisingaiti. Ndai ndakaona Tunisia ichinge ichirova Australia. Australia ndinoziva iri timu yerugby ne cricket. Asi Tunisia ndoona yatiti yatigwadzisa zvisingaiti. Zvaita izvi hatichaonekwa inoenda kumberi.
Tunisia haisati yasvika munharaunda yechipiri kashanu kaenda kumafinari eWorld Cup muna 1978, 1998, 2002, 2006 na 2018. Mutsigiri wenhabvu vaSilent Chikumba Dube vanoti vanga vakatarisira zvakawanda kubva kuTunisia zvichitevera matambiro akasimba ayakaita neDenmark. Asi vanowedzera kuti kurohwa kwaitwa uku kwasvitsa mukupera kwesarungano.
Zvanga zviri pachena. Timu yavaitamba nayo ndobva vaifanira kutora mapoints. Manje mene kuti kamwe yake Africa kakamira sei. Ndono asi game rakutorema. Rakurema rasara rakurema. Apa ndopa taitofunga kuti Africa taita 3 points like zvaita Senegal. Taitofungirei baba.
Mumwe mutambo wegroup D pakati peFrance neDenmark urototambwa panguva ino. Kutatarika kweTunisia uku kwauya mushure mekukunda kweSenegal iyo nezuro yakarova kata 3-1 nekuramba iri makundano aya. Mukuru weZimbabwe Warriors Friends Club vaTendai Bans Jakarta vanoona kunge Senegal ichaita chikwata chekutanga muAfrica kusvika masemifinari eWorld Cup.
Zvemuri kuona matambiro avari kuita vakomana vanomakuona vachinokupinda vari kumasemifinari kana kumafinari.
Mutambo unotevera weSenegal uriko nemusi wechipiri svondo rinouya apo iri kusangana neEcuador. Chimwe chikwata chemuAfrica Morocco iri kupinda munhandare mangwana neBelgium. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Vateereri tinoda kukuudzai kuti pamutambo weDenmark neFrance ave mangange 1-1 kwatambwa iko 69 minutes. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vochema-chema nekusungwa kwenhengo dzebato ravo kusanganisira vaJob Scholar. Asi munyori mubazi rezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoramba kuti bato ravo riri kuisa munwe pachikero kuti matare asape mukana wekubvisa mari yechibatiso vanopikisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
kuisika